Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
Tichitefe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
Sisakaza sise Washington DC
Kana zvakare manheru anhasi uri musi wechina kumiguru 14 2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vagari vekumashonaland east vanotambira nemufaro kuvhurwa zviri pamutemo kwesekitari inogadzira zvokudya zvinobva mumichero nezvirimwa.
Vanhu vese chandaona semutauriri wemovement for democratic change ndechekuti vanhu vese mumasvingo mumarizevha vari kutaura kuti yes machallenges tinawo yes ZANU-PF inotyizira vanhu asi isu semapurisa isu sematicha isu sevagari vemuno mumasvingo tiri kuti mukomana ngapi nekuti kupinda kwake ndokupinda kwedu ndomashoko ari kutaura nevanhu
mutevedzeri wemutauriri wemdc alliance vagift ostalos siziva kutaura pamusoro pemisangano yavari kuita mudunhu remasvingo ZANU-PF neMDC Alliance dzotsatsurana pamusoro pemhirizhonga yatanga kusimudza musoro pamberi pesarudzo dza2023 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vayambira varimi kuti vasashandise zvisizvo mbeu nefotereza zvavanopiwa pasi pechirongwa chekubatsira varimi chenational enhanced agriculture productivity scheme vachiti hurumende yavo haizombozeza kutora matano kune vanenge vaita zvehuori vamunangagwa vataura mashoko aya vachivhura zviri pamutemo fekitari yekugadzira zvekudya zvinobva mumichero nemiriwo yemutoko royal fruit and vegetable processing hub pamwe nebhanga richakweretesa vechidiki mari reempower bank limited youth business starter pack kwamutoko Fekitari yemutoko Royal Fruit and Vegetable Processing Hub iyo inonzi ichange ichigaya matomati pamwe nekusvina mango inonzi yakaumbwa nebazi revechidiki richitsigirwa nemari yakabva kubhanga reAfrican Development Bank AFDB sangano reInternational Labour Organization richiona nezvechirongwa ichi mutoko Royal Fruit and Vegetable Processing Hub yakatanga kushanda muna 2019 ichitenga michero nemiriwo zvaizoisa mumapakiti nekuchengetedza zvichizotengeswa mberi mumiriri weuzumba muparamende vasimba neutamudarikwa vanoti vanotambira nemufaro chirongwa ichi sezvo varimi vemudunhu ravo vava nepedyo pekutengesera zvirimwa zvavo uye chichawanisawo mabasa vechidiki nemadzimai vakawanda vemunharaunda Tarisawo panyaya yemabasa pangatarisirwawo here kuti pangarerutsa ndima panyaya yekuti vagari vachiwanawo mabasa
Pasa rawanika apasi sina shishiri
Shoko na munga po kuvarimi.
Chirongo chaitwa itichaa kumbo na kuti. Kuvarimi. Chijiswaga. Matomata etipa kuhu kuru. Hayeta. Mavaraji zaaya. Aro 400-450 times. Peheta. Umo yuangu tayi waka. Tamtamba na kedi. 7 Republic. Yani pinza vision 20 times.
Chanzuho mchungamiru wenyika wa shia mbira avarimi. Wanonzu waru kutengesa mbeu nefoteriza shwa wanengo wapiwa. Jiju wa munga taura. Vanga varu miriri wa uzumba mparamende, vasimbane utamudari kwa, vashitaura ni Studio 7, vari parunare kuuzumba. MDC Alliance inoti misangano yayo yakafamba zvakanaka nezuro kubigita East, Bigita West nekuzaka mudunure Masvingo. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalos Siziva, vanoti chikuru chavari kuudza vatsigiri vavo ndechekuti varambe vakatarisana nebasa rinofanirwa kuitwa zvisina mhirizhonga mukati. Vasiziva vati bato ravo richaramba richitaura nevanhu richivazivisa zvirongwa zvaro vachiti bato ravo harisi kuzopinzwa munyaya dzekurwisana. Ngatinzwei hurukuro yavaita naTanonoka Hwande weStudio 7.
Nuvese chandaona nse mtauriri we Movement for Democratic Change. Daka mira mtauriri we Duba Advocate Mahere. Ndeche kuti vanuvese mumashingo. Muma reserve vari kutaura kuti yes, ma challenges tinao, yes, ZANU-PF inotyizira vanhu asi isu semapurisa, isu semateacher, isu sevagari vemuno Masvingo. Tiri kuti mukomana ngapi? Nekuti kupinda kwake ndokupinda kwedu, ndomashoko ari kutaura nevanhu.
Pane zvamuri kuronga here kuti misangano yenyu irambe ichibudirira?
ZANU-PF maitira ndeyekuti inoshandisa mhirizhonga against our leadership and our people. Isuse Movement for Democratic Change tinoramba takamira panyaya runyararo tichiudza vatsigiri vedu kuti vanhu ngavasaita mhirizhonga mumamisha, nekuti ZANU iri kuda kupusha isusu vebato reMDC kuti tiite zveviolence. Asi taudza vanhu vedu kuti munhu wese, hakuna munhu anofanira kuita violence, but inofanira kuramba vanhu vedu vari vigilant and committed kuti tiende mberi.
Munofungei nekuedza kuvhiringwa kuri kuonekwa mune dzimwe nzvimbo dzamuri kuenda?
Isu tiri kuenda mberi nemaprogramu edu, nekuti gore rino takaita wirirano, takaita sunga wirirano sevanhu veMovement for Democratic Change kuti nguva ino ndeyekubatanidza munhu wese, mavenda, madriver, maconductor, mastudents, mateacher, mapurisa, masoja, munhu wese paite gungano panyaya yekuti pari kudiwa shandiko munyika muno. Hazvina basa kuti tiri kutungamirwa nani, asi vanhu veZimbabwe vese vari kutaura kuti patinoita gungano rese tinofanira kuti isu sezvizvarwa zveZimbabwe titaure tiwirirane kuti mukomana ngaapinde, because iro ndodonzo rati kufamba naro sevanhu vemuZimbabwe.
Bato renyu richaita sei nenyaya dziri kuramba dzichiitika idzi?
Isu seMovement for Democratic Change basa redu nderekufambisa shoko, asi munyika muno vanhu vese vaita sungaurirano panyaya yekuti panofanira kuitika shanduko munyika muno, because vanhu vari kurarama netsaoni, vanhu havasi kuwana mari yekubhadhara zvikoro, vanhu havasi kuwana mushonga kuzvipatara, vanhu havasi kuwana minda yekuti varime. ZANU-PF iri kutora land, iri kutora vanhu minda. ZANU-PF iri kunyima vanhu pekugara. ZANU-PF iri kurwa vanhu salari, haina basa. Vanhu havachawani mapensheni, asisina basa munyika muno. Asi isu seMovement for Democratic Change tikubatane munhu wese weZimbabwe kuti paite shanduko munyika muno.
Avanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaGift Ostalos Siziva, washitaura vari parunare kuMasvingo naTanonoka Hwande weStudio 7. Vakafano bata chigaro chemurongi wemisangano muzano PF wa Patrick Chinamasa vakaudza vatori venhauma rimwe zuro kuti bato ravo harineine kurwisana kunoitika pamisangano yeMDC Alliance vachiti kurwisana uku kuri kukonzerwa nevanhu vanotsigira vanhu vakasiyana mubato reMDC Alliance. Kanzuro yeHarare iri kutsvaga nyanzvi munyaya dzezvicherwa kuti dzibatsire pakuvhara makomba ari kusiyiwa nemakambani ari kuchera ivhu rekugadzira migwagwa mumusha weWarren Park. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Danho rekanzuro iri rinotevera zvichemo zvevagari vemumusha weWarren Park zvekuti kanzuro pachayo ichishanda nemamwe makambani vari kuchera ivhu vachisiya makomba akadzika izvo zvave kuisa upenyu hwevagari munjodzi. Mumwe mugari anogara pedyo nepari kucherwa ivhu iri kana kuti gravel asina kuda kudomwa nezita rake anotiwo vakuvana neguruva rinobva panocherwa ivhu iri.
Anoya nacheno kurwanzi kunyora tsamba kuti ndanga ndiri panozonda yenzi matv nemaredio tanzwa kutambudzira ndichingogadzirisa because anenge achipindirwa nejust mwin mukati mwemwe.
Izvi zvatsigirwa nemumiriri weWarren Park muNational Assembly vaShakespeare Hamauswa veMDC Alliance avo vati kanzuru pamwe nemakambani ainoshanda nawo iri kungochera ivhu pasina urongwa hwekugadzirisa nzvimbo idzi.
Vari kusiya makomba ichokwadi, mamwe acho anogona kutotyisa kuti vanhu vanogona kufiramo, anogona kuzoita mvura inotanga kuzonge yakuberekera zvinhu zvakaita sana mosquito nezvimwe zvakadaro, uye pavanochera vanosekesa ivhu rinozotakurwa kana mhepo yauya poita dutu rinoisa guruva mudzimba dzevanhu vari kuWarren Park.
Asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vari kugadzirisa dambudziko iri.
Tiri kutsvaga vatinotipa chirungu mining consultant auye atibatsire kuti makomba ariko akacherwa tingamadzosera sei kuti nzvimbo idzokere zvayakanga yakaita. Atinotipa chirungu land reclamation. So nekuti kwese kuchacherwa mangwana kukuenda kumberi kunge kuchizoti munhu wese anenge achipinda ipapo achiita land reclamation kuti nzvimbo idzokere payakanga iri, uyezve tisakonzerese pollution iyo inova iri kuchemedza vagari vemuWarren Park.
Asi vaHamauswa vaudza Studio 7 kuti zviri kuda kuitwa nekanzuro ndizvo zvaingadai yakaita pasati patanga kucherwa ivhu iri muWarren Park.
Vari kuita zvinhu zvavakanga vachifanira kunge vakaita pakutanga. Pekutanga vekanzuro vaifanira kuita inonzi Environmental Impact Assessment. Environmental Impact Assessment ndo inoitwa vanhu vachipachitariswa neivavo nenyanzvi dzavanoreva idzodzo dzichiongorora kuti zvino pamakuda kuchera imi muchange muchikanganisa environment, muchange muchikanganisa nharaunda, muchakonzera kuti pange paine makomba, muchagadzirisa sei makomba iwayo, muchamavhara sei, muchaita sei ko padhasi richange richisumuka richinokanganisa utano hwevanhu.
Kanzura wenzvimbo iyi vatichaona metu vaudza Studio 7 kuti dambudziko iri rave nenguva yakareba uye vakatomboedza kurigadzirisa, asi izvi zvakatora nguva yakareba nekuda kwedambudziko rekudzingwa kana kumiswa mabasa kuri kuitwa vakuru vakuru mukanzuro yeHarare.
The other issue yanga iripo ndeyekuti ndakanga proposa Bedfin kuti kotadiri isusu kuti madhamu ese tikandoagambira mupi imomo, and was advised kuti ema haibvume izvozvo. Saka proper landfill inofanirwa kuitwa panipapo yakataurwa kuti inofanirwa kunge iri prescribed nechi neema.
VaHamauswa vaudza Studio 7 kuti vagari vemuWarren Park vari kushushikana zvikuru nezviri kuitika mumusha wavo, uye vari mushishi rekunyora gwaro rezvichemo zvekuendesa kuparamende kuti komiti inoona nezvezviwanikwa nenharaunda iongorore zviri kuitika muWarren Park. Mutauriri weema amai Amukela Sidange vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuWarren Park yave nenguva yakareba uye vakatotaura nekanzuro yeHarare pamusoro payo, uyewo kanzuro iyi yave neurongwa hwekuti ichaigadzirisa sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu makumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 92 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine 503 ane makumi mana nevasere kana kuti 4648 uko vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi matatu nezviviri nezana nevasere kana kuti 132,108. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakanga vava mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe nemazana maviri ane makumi masere nevatanhatu kana kuti 3,191,276. Vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane mazana mana nemakumi mana ezviuru nemazana matanhatu nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 2,440,636. Uwandu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuNorway anoti murume ane makore makumi matatu nemanomwe ekuberekwa ari kupomerwa mhosva yekuuraya vanhu vashanu achishandisa uta nemuseve uye imwe mhosva yekukuwadza vanhu vaviri nezuro muguta reKongsberg. Madzimai mana nemurume mumwe chete ndo vakafa muchiitiko ichi. Kurwiswa kwevanhu ava nemiseve kwakaitika muguta iri iro rine vanhu vanogara muguta iri zviuru makumi maviri nezvitanhatu uye riri makiromita makumi manomwe kubva muguta guru reOslo. Uwandu hwevanhu vari kuda rubatsiro kekutanga muAmerica hwakadzikira svondo rapera kubva zvatanga dambudziko rechirwere cheCovid-19 gore nemwedzi mitanhatu yapfuura. Izvi zvaburiswa nebazi rezvevashandi nhasi richiti vanhu vasina mabasa vanosvika zviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nezvitatu vakanyorera kupiwa rubatsiro. Uwandu hwakadzika nezvikamu makumi matatu nezvitanhatu kubva muzana pachienzaniswa neuwandu hwakaongororwa zvakare svondo rapera. Bato reMDC Alliance rinoti vatsigiri veZANU PF vachitsigirwa nemapurisa nemauto vari kuenderera mberi vachishungurudza nhengo dzebato ravo kudunhu remasvingo uko mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kusangana nevanhu masabhuku nevamwe. Asi ZANU PF inoti MDC yanyangira yaona nekuti iri kuda kusvibisa zita renyika pachauya nemuvhuro nhumwa United Nations Dr. Doan kuzoongorora matambudziko akatarisana nenyika panyaya yezvirango. Mukuziya nyaya yemhirizhonga iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta vatinomuda Ishe Chinyoka vanova nhengo yeZANU PF uye vachimbomirira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nameya weHarare akambomiswa basa uye vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMafume.
Tiri kuona chisioneko mudziwebwe, tiri kuona kugedageda kwemeno, kubvunda bvunda kuri kuita vanhu veZANU PF nekungofamba kuri kuita mwanakomana anonzi iwo President Nelson Chamisa. Vangoti vafambe vainde kumasvingo tasangana nevanhu vakavamirira vakaisa mota murodhi matombo vakaputsa mota vakatema vanhu vachi vane chinangwa chokupedza upenyu hwavaChamisa. Vanhu ivava vanga vakaunganidzwa kwakasiyana siyana. Chinangwa chavo ndechekutema-tema mota imhanye ikudubuke itsve vaite sei vachitarisira kuti vange vachipedza upenyu hwaPresident Nelson Chamisa. Tiri kutishamisa ndechekuti tanga tafunga kuti nyaya yemhirizhonga iyi yasara sure. Mazuva ano ekorona vanhu vanga vachirambidzwa kuita mademo, vanga vachirambidzwa kuungana, asi taona vanhu vachiungana nemota dzakasiyana-siyana. Tiri kutishamisa mapurisa anenge aripo asi hapana chavanenge vachiita.
Vachinyoka pindurai tinzwe.
Gore riya vakamboti kune United Nations General Assembly paya panoenda mapresident kuNew York kunotaura, mota idzodzi dzeri kutaudza kuti dzakatemwa zviro riya zakai pai zake makumarum zakai kuno munonga chida kujita chamisa kubamoto chavenisi wa shimazidio wachida kusengana wachida kubudisa na mumota kudini kutu kailanga wachida kubura ya chamisa same time iyoyo ye UN General Assembly oerino ziki ya pera yi wakai kune mzare unoshanda United Nations urukuhu ya muno kuhuvona kutima sanction ari kufura ya nika shakadini kukari kutaka chuni chukuti alamai wano shika muno mzimba vamu uji kutichi chaiki vamu uji kutu ee kuno kutimba kuno kukwakaipa chamita ngoda ula awa pichi ino chaiyo nukuti wano wano kakushi kwenika harazi yani baga shika mchira kufunda utimai wewe kutimba kukwakaipa
vama fume pindra itinzo
chenundi shamisa mchikuti wachinyoka warukura mba mazano abvuma na vachina masa kana vachinyoka vachiti vanhu vanga vakabata maplakas vaya havasi vezano ngavataure iko zvino kuti ivo vanhu vekumasvingo vanga vachimanyamanya vachiti tiri kuitira basa musangano wedu vari kurambwa nezano PF yacho vachina masa anova iye bhosi wavachinyoka abvuma kuti aiwa avo vanhu vedu Nukuti kana mutanga kuramba vanhu vabvumwa nevanhu vese vanhu vanga vachionekwa vakabata matombo vakabata matanda vachidzingirira vachidriver mota vachitaura vega nemuromo wavo kuti isusu tirive zano tanga tichidzingirira uyu tanga tichitema takadai vanhu vanozikamwa chero pamainternet mapicture avo aripo vapana vezikosi
peta ichirongwa chedu vachinyoka
statement dzaanotaura dzachona unotaura kupani yezvona vanhu vezano PF muchaona kuti munorapa nevatungamiriri wenyu chinyoka mutungamiriri wei chinyoka uri muvillage mutungamiriri wei asi nokuti unenge achiimba chibero zvinoita sokuti chi uri kutaura zvinhu zvinomusoro vhidhiyo haineti kutsvaka vakomana vanobuda pavhidhiyo vachiti tisakusa moto vhidhiyo yakadero haimboneti but vana vanotwista mastatement ndo zvavanogona ndo chishasha chavo chokutwista mastatement kuti zvinhu zvokubuto pane zvinoitika iko zvino zhira inobva Harare kusvika Bhaibheri chikumo yakunaka yava nemore than 250 kilometers netara yairevhwa najona moyo ndedeera ngoena kuti masvingo necapeti vaishangani mangwana tiri kuivhura
avanga vari gweta uye vari nhengo yezano PF vatinongodaishe chinyoka manzwa zvakare kubva kuna meya weHarare vakambomiswa basa vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Hurumende yokurudzirwa kuti iumbe homwe yekubatsira vanenge vabatwa nechirwere chegomarara chero ripi zvaro. Vamwe vakarwara negomarara repazamu vachiti izvi zvinogona kudzikisa wando hwevanhu vanofa nekuda kwechirwere ichi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ndakangomuka makuseni munatso unyatso wakangopinda mukati ndobva ndangofunduka then ndakabva ndatoti has made brow or something ndobva ndaenda kwadoctor doctor akati no this could be something else ndobva ndaenda kuna oncologist ndobva ndaitwa matest ndobva vaona kuti mamine lump rangara fragmented kuita kuti mapiece mapiece kwakubva ndaitwa inonzi biopsy ndobva vaona kuti ndanga ndine cancer zvishuwa yakabva yaprovo tengeri Stage 2B.
Ava ndimo zvarefu ngai munyeza vane makore makumi mana nemasere kuberekwa avo vakabatwa gomarara remazamu muna kurume wa 2017. Mozvare munyeza vanoti gomarara remazamu chirwere chinotyisa zvikuru uye mishonga nekurapwa uku kunodhura zvakanyanya zvekuti zvakakosha kuti hurumende ibatsire vanobatwa nechirwere ichi sezvo vamwe vachirasikirwa neupenyu nekushaya mishonga pamwe nekurapwa.
Mishonga iri kudhura aitangike mishonga yekimo aitangike radiotherapy chaiyo chaiyo kuti uitwe for 6 weeks every day uno need almost about $2,000 saka kana uri munhu kuti hautorina mari uri kubva kusina kana cent hautokwanisa kuzviita
muzvare munyeza vanokurudzirawo kuti zvipatara zvinorapa gomarara munyika zviwande uyewo zvive nemishina nemishonga
ndechekuti dei hurumende yakwanisawo kuwana mishonga inokwanisa kuti vanhu vabatsirike matii mana enyika nekuti vanhu vasabve kwavanenge vari kana tari kubva kwamutoko ari kubva kubulira mangwe ari kubva kupi ouya kuno kuHarare nekuti mahospital mashoma ende unonzwa kuti dzimweni dzenguva mushini unonge uri muno muHarare saka vanhu vese vakuuya manje kunogara kugarira mushini mumwe chete weradiotherapy muHarare mishini dei yawanda mumahospital akati wandei so that munhu wese anowana access ari kwaari ikoko vamwe vari kushaya mari dzemabhazi
izvi zvakatsinirwawo namai Rumbidzai Kanhu Kamwe avo vakarwarawo negomarara rezamu iro rakabatwa rava pachikamu chetatu kana kuti stage 3 amai Kanhu Kamwe vanoti kurapwa gomarara kunoda mari yakawandisa
saka mushonga wacho unonetsa kuwana one nekuda kwemari nokuti ndoda kupa muenzaniso wekuti session ye chemotherapy iri one inogona kuita between $2,000 to $3,000 iri one asi pamwe pacho unogona kunzi iwewe uri kuita ma sessions 18 uri kuita ma sessions 24 urukuita ma sessions 8 depending nekuti une type ipi ye cancer uyezve cancer yako yafamba zvakadini
amai Kanhu Kamwe vanoti ishuviro yavo kuti kuumbwe homwe ye cancer fund nehurumende inobatsira vanenge vabatwa nechirwere ichi sezvinongoitwawo kuchirwere cheHIV and AIDS
zvinoda kukurudzira senyika kune vanotitungamirira kuti kana zvichikwanisika ngavave vanointroducer yatingati isusu cancer levy kuti ibatsire avo vanenge vabatwa nechirwere checancer sekuvapo kunongovapo AIDS levy ngativewo necancer levy
mutauriri wecancer association of zimbabwe Valavmo Makurirofa vanoti vari kuita dzidziso kune veruzhinji senzira yekuderedza mikana yekubatwa nechirwere ichi uye kuti chikwanise kuvhenekwa chisati chapararira. VaMakurirofa vatiwo veruzhinji vanofanirwa kuziya kuti gomarara remazamu rinobata zvese vanhurume nevanhukadzi.
Vanhu vose vane mukana wekuita gomarara, kunyange varume kunyange vakadzi. Saka zvakakoshawo kuti varume navakadzi vese vaongororwe gomarara iri.
Mumagwaro atakatumirwa nemukuru wecancer registry vaEric Chokunonga anoratidza kuti gomarara remazamu igomarara retatu rinonyanya kubata vanhu munyika, rekutanga riri gomarara rechibereko, repiri riri prostate cancer. Cancer registry inotiwo vanhu vanosvika 600 vanobatwa negomarara remazamu pagore rega rega, uyewo kuti gore negore uwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchikwirira. Mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vakaudza Studio 7 kuti mwedzi uno ndewekuyeuchidza munhu wese nezvegomarara remazamu. VaMangwiro vanotiwo gomarara iri rikabatwa richatanga chirwere chinorapika. Vakakurudzira kuti vanhu vadzidzisane nezvegomarara remazamu.
Gomarara iri kazhinji rikabatwa richitanga rinogona kutorapika sekuti munhu anozviraramira upenyu.
VaMangwiro vatiwo donzvo guru rehurumende nderekugadzira mishonga yekurapa gomarara munyika senzira yekuderedza mitengo yemishonga. Mwedzi waGumi Guru, mwedzi unocherechedzwa chirwere chegomarara remazamu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi munyika. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivei nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda.